zuva kuvira pasina mushumo kumuvera mangwana nika kutsvaga mushumo kare kare kuringe zvira kamushumo uchagare kamwanawe aiwe uchagare kamwanawe aiwe uchagare kamwanawe aiwe uchagare kamwanawe
More vibes at NigerFavorite.com.